manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kukadzi 17 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taakuziva kuti ezvine izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kuManicaland woramba uchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira nyika kuti ibatane kubatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri vachiti izvi hazvifaniri kuitwa sezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matanhatu nevashanu vashaya kusvika pari zvino nenyaya yedutu mupengo retropical cyclone idai kuManicaland. Asi uwandu uhwu huri kutarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vamboenda kuUnited Arab Emirates vari kutarisirwa kudzoka kumusha nhasi kuti vazoita mubatira pamwe nenyika yawirwa nedutu mupengo remvura nemhepo kana kuti tropical cyclone. Asi vamwe vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vari kushora vaMnangagwa kuti vakasimuka munyika kunyange hazvo zvanga zviri pachena kuti nyika yainge yatarisana nedambudziko redutu mupengo. Vanhu ava vari kutumira mashoko kuStudio 7 uye kunyorawo pamadandemutande akaita seTwitter neFacebook. Asi vamwe vari kuvatsigira vari kuti vaMnangagwa vaita zvakanaka kudzoka kumusha uye vari kuUnited Arab Emirates kwavanga vashanya vakatangawo kutsvaga rubatsiro kubva kuRed Crescent yenyika iyi. Tabata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana tikatanga nekuvabvunza nezvavaMnangagwa voshorwa nevamwe.
Hatingangoti kana kuti pangonzi kuchaitika chakati mukuru wemunyika achaita rimwe basa ongomira kuti chaona kuti chichamira sei. Ndochokutanga. Chechipiri ndechokuti mukuru wenyika kwaari kutouya ari kutouya akatakura rubatsiro rwakawanda zvikuru zvokutoti vanhu vese vanototi mukuru wenyika mafambiro kana vanozoziva kuti anouya akatakurei. Unoti mukuru wenyika inga kufamba kwavo kwakanaka zvikuru. Kana vachifamba vachiti kana vafamba zvinhu zvakaipa kumusha vanodzoka vakabata choviri chomutovo uyu. Tinozvikudza. Chechitatu mubvunzo wenyu unova mubvunzo wenyu wokutanga. Hongu mukuru wenyika vachinja urongwa hwavo hwavanga vainahwo hwokuti vachadai vagodai vagodai. Saka vachakurumidza kudzoka, vachakurumidza kusvika kunoku, vakamura purogiramu yavanga vainayo kuti vadzoke kumusha. Vauye vakatakura zvavakatakura, vauye vavatungamirire basa guru rokuita rokuunza ruyamuro kune vari kushushikana, kune avo vapinzirwa nedambudziko iri.
Munotarisira kuti vanosvika munyika rini?
Ndingakwanisi kutaura sekuziva kwamunoita kuti mafambiro emukuru wenyika it's a security issue.
Kusvika pari zvino vamangwana mashoko amuri kunzwa kuri kunzi kwashaya vanhu vangani uye vangani vakuwara nevasiri kuzikanwa kuti varipi?
Nemhaka yekuti ruyamuro rwavapo kune vari kununurwa, kune vari kubatsirwawo. Taakuziva kuti ezvine izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka. Manhamba acho tichiri kuverengedza kuti tione kuti vangani vasiri kuonekwa vasedai nevakuvara. Asi chikuru chatiri kuita ndechekuti masoja ari kuswedera pedyo nekusvika pane vana ve senja Charles Luanga kuti vano yamura ipapo vanokuti vari kufamba netsoka nomumadhaka nekunonyudza nekusingafambike chaedza chaachishoma asi mauto edu ari kuswerera zvishoma nezvishoma neushingi hukuru kuti vaende kunobatsira vanhu
ko vanhu vanenge vachida kubatsirawo vangaendese rubatsiro rwukupi uye ndezvipi zvakakosha panguva inoi kuti vanhu vabatsirewo nechimbi chimbi
chinhu chese chaunenge winacho chakakosha hapana chatingati chindo chinonyanyodiwa nokuti tinobvira kubva nyaya yemishonga magombeze makenduro chaiwo mvura yokumwa vanhu havana zvese izvozvo zvakakosha ane chaanokwanisa kubatsira nacho vakaenda nacho kudirectorate recivil protection unit or department riri pa7th floor kuministry of local government kumacombe building 7th floor ndokuri kuunganidzwa rubatsiro ikoko convoy dzosimuka naro dzichienda kuedza kunobatsira dzotakurwa zvimwe nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzinoda ruyamuro dzacho
munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muharare tabatawo mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa avo vapawo kurudziro yekuti zimbabwe ibatsirwe uye kubatsirana kuti irwise dambudziko rawira nyika redutu mupengo iri ngatinzwei hurukuru yataita navo
ndatotaura masikati anhasi kuti tiri muchimbi chimbi kuunganidza zvinounganidzwa kuti tibatsire asiwo takokera machechi zvekuti makereke ese mabhishopu mapasta vaprofita pachinhu chokungonamata mapostori ese vakadanwa kunashe ngatiite kambe kambe konde konde tibatsire vari kutambudzika nokuti chawira hama chawira tese chawira nyika chawira munhu saka tinoda kuti zviite kuzvigadzirike saka tati pamusoro vemakereke takumbirawo vebato mapazi akasiyana siyana mameya macandlers takumbira mamp takumbira venyika vese vari mumabhizimusi takumbirazve vari kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kunyanyanya ndiri kumubishi rokuti toda kutoti tikumbire vesadak vakavakidzana nesu veau kuti vapindire muchitiko chakadai nokuti idambudziko guru rinogona kupedzisira ratozoparadza upenyu hwakawanda nokuti makumi nemakumi evanhu vashayika pari zvino vanotirwadza saka tiri kukokerawo vana eu tiri kukokerawo vana america kuti dambudziko rakadai rinodawo kuti kutakwendebvu varume vanodzimurana
saka rubatsiro rwei chaizvo rwamuri kukumbira pari zvino
chokutanga tiri kukumbira rubatsiro rwembatya zvekupfeka tiri kukumbira rubatsiro rwechikafu zvekudya tiri kukumbira zvokunwa mvura nokuti pane nzvimbo dzatiri kunzwa kuna narisuti uko ungaone kuri kutonetsa mvura chaiyo kunwa nekunzvimbo dzese dzakasiyana siyana munana chimani manunu matiri kufunga kuti munoda kuti chero chawanikwa pachikafu pane zvokupfeka mbeze zvokufuga kana kuti matende pokuti vanhu vawane pokugara pamwe vanenge vari panzvimbo dzakakwirira vanofanira kuti vambowana mabatsirikano nezvimwe zvese zvinongova zvinovandudza mudzimba nokubatsira mudzimba ndozvatiri kukumbira munoziva kuti pakadai apo hapasi semapato ndepenyika kana yava nyika hatitauri zvemdc kana zanup taa kutaura zveupenyu hwemunhu nokuti upenyu hwakakosha hauna bato hauna kadhi upenyu kurarama saka toda kuti vanhu vapone hongu tine kunyunyuta kukuru kwekuti dii zvakagara zvagadziriswawo izvozvizvi nehurumende dei irivo hurumende yedu tei takagara tagadzira nekuvandudza kuti vanhu vange vakaiswa kunzvimbo dzakasiyana siyana takaenda kunovandudza zvinobatsira kuti tiiti kana bongozozo rakadai raitika inonzi disaster preparedness yaifanira kunge yakarakidzawo chirikiriki kuti zvakaitwa nguva iripo zvakavandudzwa vanhu vachidzidziswa kwete pamaredio chete kwete pamatv chete asiwo vanhu vachitovingwa nehurumende kudzidziswa kuti zvine njodzi yakadai zvichaitika ndezvakadai
avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vari parunare muharare zvichakadaro mamwe makurukota mana ehurumende anosanganisira vajulai moyo vaparents shiri dr sekesai nzenza navajoe bigimatiza Nasi vamboedza kushanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo remvura nemepo kuManicaland. Asi vanonzi vasangana nematambudziko makukutu sezvo kusiri kufambika nekuti mazambuko akaputswa uye mimwe migagwa yakazara makomba. Asi kuti tinzwewo kuti zvakamira sei kune dzimwe nzvimbo kwatadzwa kuendwa nemakurukota aya, tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei.
KuManicaland ini ndakasvika nezuro usiku ndikapfuurira kuri kuitwa rubatsiro nemasoja kuti tione kubatsira vanhu vakawirwa nemafashamu akakonzereswa necyclone idai. Nezuro usiku ihwohwo handina kumbovata, ndakangoperekedzana nemasoja vangu vachivhura miti yanga yawira mumugwagwa kuti tikwanise kusvika nzvimbo wani chikoro chinonzi St. Charles Luanga. Kutaura kudai pakusvikika. Mugara zviya mungarangarira kuti ndo pane vana vainzi vanga vada kuwirwa nenjodzi dombo ramburumbuka kubva mugomo. Iyo mugwagwa iwowo ndo uchatibatsira kuti tisvike pangangu tigochipfuurira zvino kutora migwagwa miviri, umwe unoenda nekuCharleswood nekuTilbury, umwe unoenda nepachata kana taakuenda kwaMachongwe. Nzira mbiri dzandataura idzi ndo dzinotisvitsa kwaRusiki. Saka kutaura kudai mauto edu ari kuita pose pavanogona. Nhasi tichitaura nemi kudai mukoma Blessing, helicopter yeAir Force Zimbabwe yatomboedza kuenda kuChimanimani asi haina kuzokwanisa kusimuka nekuda kwemamiriro ekunze akashata. Saka ndinotarisira kuti kana kunze kwazongochinja handiti kuratidza chidoko kana munhu wamboita zvawafunga kuti hazviiti. Asi zvandipa tarisiro yakanaka nekuti vanhu vari kuChimanimani pesaudza kuti tiri kuedza kuti zvikopokopo zviuye, tiri kuedza kuti vamwe vanotibetsera vatibetsere. Vaiona kutaura kudai helicopter iyoyo ichiriko kuChimanimani haisati yasimuka nekuda kwemamiriro ekunze. Saka ndinotarisira kuti kana kwangoti chandanukei taakutotanga kubatsira vanhu. Asi vamwe vashomanene vanga vachibetserwa kubva kungangu kuenda kunonzi kuvillage kwavainowana rubatsiro. Asi chimwe chanyanya zvondifadza ndechekuti makurukota edu ari mana. Dr. Nzenza vanova gurukota republic health labor and social office, chief air marshal retired Shiri, vamatiza vanga vari kuno. Kutaura kudai vachiri ikoko vachingotevedzerawo kwavhurwa nzira nemasoja vachivavarira kuti dani vanga svika pane vanhu vanoda kubatsirwa.
Saka pari zvino vangomo mungati muri kuda rubatsiro rwakaita sei kubva kune vana veZimbabwe nevamwe vari kunza?
Kubva nezuro takadeclare state of disaster na acting president vachitsigirwa nemutungamiriri wenyika, tiri kuona rubatsiro rwuri kuuya zvakanyanya.
Avo vanga vari mukuru weCPU vaNathan Komo vachitaura vari parunare vari kuManicaland. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatunopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe. tinomugamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chatinokupakurira isvo ndorega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tiri kuHarare tichikurukura nezvemusangano wevechidiki wakaitika svondo rapera musangano weNational Youth Indaba takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa wanga variko tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga variko tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoongorora nyaya dzinoenderana nevechidiki uyezve mitambo munyika muzvare Kirsty Coventry naye anga ariko musangano uyu wakapa vechidiki vanoita zvebhizinesi mukana wekukurukura navamunangagwa vaNcube uyezve muzvare Kirsty Coventry nhasi muchirongwa tina vatonderai shoko umwe wechidiki anga ari kumusangano uyu ngatiendei kuna vashoko kuitira kutinzwe zvizere tonde tonde wapinda muchirongwa tudzewo maondero enyu pamusoro pemusangano weNational Youth Indaba.
Okay. Ino youth indaba ndafara nayo zvikurusa because yabva yaita opportunity yekuti mayouth akwanise kutaura naminista vachitaurawo zvitemo zvavo nekutaurawo zvavanoda kubetserwa nazvo nebusiness. Tafara zvikuru nekuti minista wefinance Professor Mutuli Ncube vauyawo vakataura vachitidzidzisa semayouth kuti tinogona kuzvivaka sei kuenda mberi nemabhizimusi neupenyu hwedu vanyanya kutidzidzisa nezvefinance nekuti kumabhanki tinogona kuwanawo mari sei and tabva taiswa mumadifferent sectors anocontribute to the economy papa neyemining yefinance yeentrepreneurship yeenvironment yevolunteerism yetourism tinofara zvikuru nezvaitwa minista nekuti vabva vachedza vanhu vatetingakwanisi kutaura navo on a day to day basis.
Right. Mataura kuti vaMutuli Ncube wanga varipo nyaya iripo inonetsa vanhu vechidiki vakawanda vane mabhizines avo inyaya yekuwanikwa kwemari nechirungu anoti maloans ivo vaNcube vamboibata here nyaya iyo yekuwanikwa kwemaloans?
Vaibata ndisati ndasvika pavari ipapo pane bank rinonzi Empower Bank. Message yapaswa on through ndeyekuti Empower Bank inobetsera mayouth kuti awane maloans kana musina asset yekuita collateral munoenda nebusiness proposal. Ndichakupa example yekuti senindinoita zveprinting ndikaenda ndikati ndikudawo loan yekutenga muchina weprinting muchina iwo unobva watengwa nebank and that will be collateral that will be used by them on me.
Ndoza hangu kuti panga paine imwe panel apo vechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana vanga vachikurukura nyaya yekuwaniswa kwemabasa munyika nechirungu anoti job creation. Tiudzeiwo zvamanzwisisa pane zvabuda pachirongwa ichi patinokurukura nezvenyaya yekuwaniswa mabasa.
Okay, panyaya yejob creation iyi nyaya yanga ichibata masectors ese tachitaridzwa kuti aiwa kana mukaendawo kumaofices eministry mukati muda kuitawo zvekurima muchaasistwa mutaridzwa kuti kamuchida kurima right mune idea yekuda kurima Empower Bank ichakupai mari ndokunge mabvumiranawo neministry kuti muchanoda kunorima papi muchatrenwa kuti murime papi ndechokutanga. Chechechipiri pane maopportunities erecycling pane maplastic anoraswa akawanda that is an opportunity yakangozvimirira yekuti mayouth akatotora maplastic iwawo akavarecycla pakutoitwa mari.
Nemaondero enyu mungati zvirongwa zvakafanana nechirongwa cheyouth indaba zvakakosha here?
Chirongwa ichi chakanaka zvikurusa ndichatokurudzira kuti mayouth ese akwanise kuwanawo information inenge ichibva pano nekuti vamwe vazokwanisawo kuzouya vachizotapawo fundo inenge ichibuda pano. Unowana kuti pane umwe munhu angachiziva kuti ndinogona kutora pepa sezvangu ndotora pepa ichitongorasa mbini aiwa pane umwe anoti right kana rasvika ipapo indogona kuritora ndori recycler posvika umwe anoti aiwa ini kama recycler indogona kuritora ndori advertiser posvika umwe anoti right kana mari advertiser indozoritora ndokubetserai kuti mari yenyu moibhenga sei moinvesta sei. Saka zvinobetsera zvikuru kuti usangane nevanhu vari mafields akasiyana-siyana ezera rako.
Aiwa vashoko tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mburi yeZimbabwe tiri kuendera mberi nayo nyaya yepachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Tiudzewo maondero enyu pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiisa mashoko avo paTwitter vachiti hurumende yavo yakanangana kubatsira vechidiki. Hanzi vechidiki ndimi ramangwana renyika. Ngatisanganei paTwitter at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maondero enyu pamusoro pemashoko avaMnangagwa uyezve chirongwa cheNational Youth Indaba. Nguva ndiyo yapera. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro. Ndini Mike Hove. Bye-bye.
tichiri panyaya dzeve chidiki iko zvino mutoredwe nhau tauraisha vari kubulawayo anotipa nyaya yemumwe wechidiki ari kuita mukurumbira pamadande mutande akasiyana siyana achiita zvekudetemba ndinyanduru uyu
Mbwene dzashe mkomana wechidiki ane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa mudhorobha reChiredzi. Akaita dzidzo yake yeprimary nesekondari kwaZimuto pedyo neguta reMasvingo uye pari zvino ari kuita zvidzidzo zvepamusoro paGreat Zimbabwe University. Mbwene dzashe anoti sekuona kwake akazvarwa aine chipo cheunyanduri sezvo mukukura kwake aiwanikwa achifadza hama dzake nekuimba pamwe nekutevedzera netembo dzevamwe vananyanduri vakadai samushakabvu Modekai hamuchikinei pamwe na Charles Mungoshi vakashayawo munguva pfupi yapfuura. Mudetembi uyu uyo anozvidedza nezita remadunhirirwa rekuti nyanduri wenduri dzinoti turi anoti akatanga kunyatsonyora netembo aine makore gumi nemanomwe achiita madetembo ake anenge ndokunge arere naumandara idamba kamwe.
Umandara idamba kamwe. Simba rehove sandi riri mumvura here simba regwaya sandi mudziva here romusikana sandi musikana here nokuva musikana kushaiwa mukana here wakaroya ndowakasunza negona rose dzanhasi dzousatiti mhandara mhere yavo mutimiro mumbe gumi dzichimanda manda dzinotsika kuzvakashatevo kuchengeta dzedu tsika pakunokumbirwavo vashoma vosvika vazhinji penge kuverenga mbevana marise iyemi muchakakwana batisisai nekuti umhandara pachaho idamba kamwe
Munetembo ii, Ngwene dzashe anoti aiedza kukurudzira vechidiki kunyanya vanasikana kuti vachengetedze hunhu hwavo netsika dzakanaka dzechinyakare. Ngwene dzashe anodetemba achishandisa rurimi rwaamai chete asi anoti zvisinei nekudaro netembo dzake dziri kutambirwa zvikuru.
Ndirumwe wavashoma vanogona kutaura pamhene kuti chirungu chinondishungurudza handichigoni. Saka netembo dzangu inini ndedzeshona. Netembo dzangu dziri kutambirwa zvakanyanya. Ndiziri kutenderera pama WhatsApp, pama Twitter yavanhu apa, pama Facebook apa, apa. Zvinhu zviri kunakidza vanhu izvozvi. Sezvinhu zvishangu tanga kukurumbira. Handina hangu mari yakawanda yatati ndakuwanawo buti iyo shoma yandinopiwa nevanobaitwa zvimapoemu zvavo zverudo zvokutenda vana mai vavo vamwewo vanoda kuita vana baba vavo makambaniswo maorganizationswo kaka mari kako kandinowana kakandikoshera
Johni makavo yanei ndeimwe yenhetembo yangoni dzashe yakaita mukurumbira paWhatsApp sezvaanoita mune dzimwe nhetembo dzake dzakawanda mudetembo iri Ngoni dzashe anoedza kupa dzidziso asi achiita zvine kuruka manzwi nenzira inosetsa
Zireko Johni makadzoka nei kukweshaira here kungoviya muchimapesanisa nhava kana tsumburisa uri bhetu unoshamisa sezvalizi zvinosvodesa taimavona zvemaprofeya kutsvukira kumeso nechakazoviwa nacho hapana kana tine kumeso mawivhi hwaingova munyerenyere mumusoro zvakaitwe kugoreroso hapana kana tine musoro vana uri bheti taimaona matimbarende achiremera makumbo seizvi kungozoiva nerunhava semukadzi unotizira mukumbo zviri pachena ini kuti ya very very poor mutori vapemi Johni uko kudya ndozvokupiwa izvezvi huku dzinokosora kushaka negavakava kungoyamuchire chaira kushaka nemunyu unovava
Ngoni dzashe anoti iye maonero ake ndeyekuti mabasa ananyanduri anofanirwa kunyanya kunangana nezvinenge zvichiitika munyika uye nezvinosangana nevanhu mumagariro avo zuva nezuva ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini tauraishava
vateereri tichaenderera mberi nemudetembo uyu mangwana Ngoni dzaishe paradza tinotenda tauraishava iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotaura nezvezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
simba rangu Jesu simba rangu unondipa simba
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidza ine mufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero Nasi tiri kupedzisa hurukuro yedu naPastor Richard Kurumidzai Sabvute vezayoja Forward in Faith Church vari kuManchester kuUnited Kingdom.
Pastor Sabvute, pane nyaya dziri kuitika mumachechi mumazuva ano. Toda kuti mutitaurirewo pfungwa dzenyu. Tiri kuona kuti varipo vamwe vava kumutsa vanhu vakafa. Tiri kuona zvine kuti kune vamwe vechiprofita vawanda pese pese. Chamukataurira vatendi pamusoro pezviitiko zvose izvi zviri kuitika mumakereke mungavataurira kuti chii?
chekutanga chandiri kuda kutaura ndechekuti tisakanganiswe nezviri kuitika mazuva ano, nekuti Jesu akazvitaura kare. Musavhunduke, zviri kuitika zvinofanira kuti zviitike, kutera kuti zvitipe kutenda kwokuziva kuti inguvai, zvichireva kuti mukunamata uye kana mukusanamata Mwari vakatara nguva yekuti kune zvinofanira kuitika izvozvi tichitaura. Mateo chapter 7 pane verse ya 6 inotaura masoko makuru pano. Pakanyugwa panoti, chenjerai vaprofita wenhema vanouya kwamuri vakapfeka matewe emakwai, asi mukati mavo vari mapere anoparadza. Muchavaziva nemichero yavo. Iwo vaprofita wenhemava, soko riri kuti zvakare panapa, muti wakanaka haungabereki muchero wakaipa, nemuti wakaipa haungabereki muchero wakanaka. Muti wose usingabereki michero yakanaka unotemwa uye ogokandwa mumoto. Naizvozvo muchazviziva, muchavaziva nemichero yavanobereka vaprofita wenhema ivava. 24 verse number 4. Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. Soko randinaro pano nderekuti chenjerai kuti musanyengerwa.
Zvinorevei izvi, Pastor Savute?
Mushamarari, ndakashamisika ndichiverenga magwaro. Nyika inogona kunyengerwa, munhu anogona kunyengerwa, femiri inogona kunyengerwa, nyika yose zvayakazara inogona kunyengerwa, zvichireva kuti kune simba reunyengeri razara munyika dzakawanda. Ende unyengeri uhu huri kuuya nevanhu vatinoti vaprofita, vaprofita, vaprofita. Zvino nekuda kwokuti vaprofita ava kuti vavepo vari kutozadzisa magwaro, zvokuti kune mutendi wega wega anonzisa soko ramwari anofanira anga ari kutofara kuti okay, vakomana vaya vakanzi vanofanira kuprofita zvenhema vari kutoprofita. Saka taapedyo nekudzoka kwaJesu uye zvoti yeudzira futi kuti isusu sevatendi tinofanira kuitei kana zvadai.
Mutendi achibvuma zvinotaurwa namufundisi wake, pane chakaipa here pazviri papa?
Hapana chakaipa kana mufundisi akataura masoko kuvatendi, asi masoko amufundisi ngaatsigirwe nesoko ramwari.
Pastor Savute, ko vane hama dzavo dzakafa dzavangade kuti dzimutswe?
Panyaya yemabvunzo yekumutswa kwavakafa itoyo haisiri nyaya itsva. Jesu akamutswa vanhu vakafa, uye mukristu anotenda soko ramwari unogona kutomutswawo munhu akafa. Asi nyaya iripo ndeyekuti kumutsa uku ndimwari here amutsa, nekuti soko rinodaro patamboerenga paya pekuti nemazuva ekupedzera Jesu kana akuzotonga utsamira pamberi pechigaro chamwari, soko rinoti kune vamwe vachamira vachiti ishe taiprofitawo wani muzita renyu, taidzingawo madhimoni muzita renyu. Jesu obva apindura akati ibvai kwandiri, handikuzivei, regai tiverenge vhesi yacho panapa ndinayo. Matthew chapter 7 verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, was it not in your name that we prophesied? Was it not in your name that we cast out devils? Was it not in your name that we did works and the powers of wonders and signs and wonders? Jesu achazopindura achiti, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity or lawlessness.
Vadiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatipetese zvekare svondo rinouya mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa chirongwa chedu chanhasi. Asi tisati taenda ikoko, tinotenda zvikuru chikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa pamusoro yedu yenhau. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kumanikaland hwosvika pamakumi matanhatu nevashanu, asi huchitarisirwa kuti hucharamba huchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa hwokurudzira nyika kuti ibatane kuti ibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika nemufaro. Ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 17 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
Ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimatina ehluleka ukuyafika khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esephule uhambo lwakhe ukuze aphenduke ekhaya okulengozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai. Kwezamasiko lamhlanje sixoxa ngodaba lwezinkondlo ezinye osekuthiwa zivusa abafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu elilesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Abazinkulungwane ezimbalwa babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi. Abanye babikwa besinde ngokukhwela phezu kwezindlu kumbe ezintabeni lapho abangafinyelelwa khona ngamanzi asekhukhule amabholoho awisa lezihlahla lezakhiwo. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi usephule uhambo lwakhe elwe Abu Dhabi ukuze aphenduke ekhaya. Sixoxele siphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe Civil Protection Unit unkosazana Sibusisiwe Ndlovu oke wayafika eManicaland ukuyabona umonakalo odalwe ngucyclone Idai.
Isiphepho lesi sidale umonakalo omkhulu ikakhulu ekuthini ukuthi kwezinye indawo amanzi amunye kakhulu ukuthi intatyana sezingani ziyadilika. Lokuthi abantu bavaleliwe ngemfula egcweleyo loba amanzi agcweleyo, ama-floods. Lokulimala, lokuthathwa ngamanzi, lokudilika kwezindlu. Umonakalo wangikhona ubuwe mkhulu kokuthi sesilaloko okuthiwa khona i-state of disaster. Endaweni zonke lapho kube lo monakalo ka wesiphepho u-Idai.
Ye, okokuthi inani lalabo abafileyo lingedlula kakhulu yini lelo esesilizwile le 31?
Akukaqedisiswa ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi bafike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimatina ehluleka ukuyafika khona. Ngenxa ukuthi amayeza abe phansi lezulu liyana khona kusezintabeni.
Sizwa kuthiwa bakhona abaphezu kwezindlu laphezu kwezintaba, libabonile yini?
Hayi, asibabonanga kodwa abaningi bakhona kade basiyanelisa ukutshaya amafoni bekhuluma ukuthi bangaphi. Sabakhuthaza ukuthi bazame ukucathama baziphathise ngendlela abangayikwanisa kuze kufike lesi sikhathi abangahlengwa khona.
Manje ngokuzwa kwenu abomkhathi bathi kuzaba ngcono nini?
Bekukhanye ngani bakhangelela ukuthi kungadeda kusiya phambili. Kodwa kutsho ukuthi sesizabona ngokudeda kwakhona ngoba kwesinye isikhathi kuyacatshangelwa ukuthi izinto sezisiba ngcono kodwa zisuke zibe nzima njalo.
Amasotsha wona-ke awakafiki ukuthi aphathise?
Ngingathi nje iy'ngatsha zikahulumende zonke ziyaphathisa, loba ngamasotsha, loba ngamapholisa, loba nje izisebenzi ezilobungcitshi obuthiyeneyo, bonke nje abakahulumende bayaphathisa. Labanye abangekho kuhulumende abasebenzela ama-NGOs labo bayaphathisa.
Manje lina lifike njani njengoba imigwaqo yakhona ingahambeki?
njengoba ngisitsho nje ukuthi kwezinye indawo sanelisa kuphela ukukhuluma labo ngamafoni, ezinye indawo sanelisa ukubona ukuthi indawo yangkhona ingabini kanjani ngalokho okuthiwa ngokwe-satellite. Sanelisa ukubona ama indawo sikhatshana lanxa singaze sibone singaze singabonanga okukhanya kuhle, kodwa siyabona nje ukuthi indawo yangkhona ingabi njani.
Alo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha luvikela uzulu engozini olwe-Civil Protection Unit, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje iqula labaphathintambo bakahulumende abane, umnumzana July Moyo, Parents Shiri, Joel Bigimatiza, lo nkosikazi Sekesayi nje Nzeza, baphendukile endleleni bezama ukuyafinyelela eManikhalende ukuzibonela ukuthi umumo unjani. Imota kade zithwele abaphathintambo laba zibikwa zibhajiwe edakeni kabili okubangele ukuthi baphenduke eHarare. Lokhu kwenzakala uZulu esola uhulumende loMongameli Mnangagwa ngokungalungiselelanga ingozi le lanxa bezomkhathi bakhulume ngayo kusukela ngenyanga edluleyo. uMnangagwa ubika esebenzise indizamtshina yokweboleka ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngehola linye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kanakekeli uZulu ngesikhathi sobunzima esifana lasonesi.
Umongameli uphume phandle kwelizwe evele sazi ukuthi kule-cyclone. Yikho-ke sokuzinhloni nje ukuthi aphenduke kathesi, kodwa-ke ephuma phandle kwelizwe akulanto ebambekayo ashiye elungisile ukuthi uncediswe abantu bangashabalali kule cyclone. Abantu abaningi sebelahlekelwe imiphefumulo yakhe, yena ephume esiyavakasha kwele-Dubai.
Ye, siyabona ukubana njalo bakhona abaphathintambo asebehambile khona ngale ukuthi beyozibonela ngawabo amehlo. Ungathini ngalokho?
Izenzo kungemazwi, zokumele bayenze basebenze babone ukuthi kuyavikeleka impilo zabantu. Ukuhamba bekhangela kodwa kumela ndlela yokunceda abantu kakusizi lutho. Kufana nje le nto engancediyo, bekumele babe nendlela yokuthi baseve imphefumulo yabantu, hathi kuyakhangela ngamehlo nje.
Sike sezwa ukubana ibandla lenu lalo lithi liyaphathisa amalunga aceliwe ukuthi aphathise, kuhamba njani khona?
Njengebandla labantu, ibandla ke linqineka kakhulu ngempilo zabantu, sivumelene ukuthi sincedise amalunga ethu ayenze lokho kuthiwa ama-donation, umpahla abangabe lazo kumbe imali kumbe kuyini okungancedisa abantu laba abehlelwe ingozi le-cyclone.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe elizweni laphandle zisukumele phezulu ekuphathiseni abehlelwe ingozi yezulu leli u-cyclone Idai. Kule ndlela ezimbalwa ezobulembu be-intanethi ezisetshenziswayo ukubuthelela imali yokuphathisa. Omunye obuthelela uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yeSite. Sixoxe laye ukuze sizwe ukuthi ihamba njani imizamo yakhe.
Ye, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engikade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha indlinto ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So ya, kuyahamba sizwe.
Manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kanjalo ukuthi kusasa sikhole kude kokugcina, then nge-Tuesday sizakuhambisa eHarare ke Mission Miracles, lapho-ke esikhayelele ukuthi bona bazawe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadingwe.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
Hayi, wonke umuntu nje, kulabo dokotela, kulabo nesi, kulabateacher, kulabantu be-church, kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens. So it just cuts across, you know, even the umuntu wonke umuntu odibekela la ayakutshela ukuthi hayi ngamntana nami bende 2 kg yempupu ike ngicabanga ukuhambisa onto esicathulo sami lesi ubanike. So it's just everyone, akula ngingathi kumbe a particular group of people, wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho lakho.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele oyinhlanganiso yesite obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Igudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingu-Mike Hobe. Lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana u-Owen Mthobi Moyo, yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy. Masambeni kuye siyezokunenge. Owen, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4. Welcome, welcome, welcome.
Hayi, nathi siyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni olwabatsha.
Hayi, siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy, isihloko lesi sikhuluma ngani?
All right, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko esi njengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi, The Power Anger Over Joy. So laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba. Then nxa sithelele sana sithi The Power Anger Over Joy, bese kuba i-subtitle engali kuyibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities. Kuza power kutsho ukuthi amandla njengabantu, njengomphakathi, siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo, kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo. Lakhonokho sikubiza ngamandla, ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla. Nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe, ubunguye bakhe.
Awungitshele-ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu, njalo bekunzima na?
Bekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu. Ngithethe almost 1 year and some months ukuthi ngize ngiqede ukulubhala, ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwamanje ekho khathana inhle ezingeni eliphezulu kwezemfundo, ngisezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu, nxa umuntu ongaqeqetshanga lolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako, kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi xa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngomoya ikhandi, kuye futhi uhlale phansi njani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile. Lolu gwalo bezizinengi kakhulu, okuhlanganisela le ndaba zemali ukuthi lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla, kodwa umphakathi wo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini nguye olamandla, ikanti-ke kayisuye olamandla, aba umphakathi yiwo onjani olamandla, ngoba yiwo umphakathi omenze waba yini, omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna, kumele ayephi?
Kwabasemazweni iyatholakala kakhulu ku-Amazon, bayatypa The Power Coma Anger Over Joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuxhumana lami ku-Facebook page yami u-Owen Mthobi, ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola. So bangagcina imali eyabe engange $30.
Hayi, siyakuzwa. Umbuzo wami ugcina bafo uphathelane ngendaba ethiyeneyo. Njengelizwe sisanda ukulahlekelwa liqhawe, umnumzana uCharles Mungoshi, yena owaloba ingwalo ezinenge ezithiyeneyo, njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi, awungitshela ukuthi imbali kaMnumzane uMngoshi isho ukuthini kuwe?
Okay, Charles Mngoshi was a spectacular writer. So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangaka ukuthi ukubhala kuyindlela yokuchiyela i-generation ezayo, uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni.
Hmm. Owen Mthobi Moyo, umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Hangover Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen.
Hayi, sibongile kakhulu.
Mthwakazi omuhle kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi, isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Mthwakazi omuhle. Bye bye.
Okwamanje sesisiya ku Gibbs Dube.
Sengana masiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhangela inkonzo zesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo, kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali endengo okumangalisayo. Nginenhlanhla ngoba ngelompostoli uMidian Dube, kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ikhona ngale ke kwele Israel ubaba uDube ukwele South Africa. Yes, kaze ngompostoli. Mpostoli, kono ukuthi abantu sibavuswa ku 1010 kambe uhamba njani kona?
Uyabona Dube, okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umela bizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umela bekwazi ukuthi ubizelweni okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu, okunye kwakhona ngokokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolukaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33, athi funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziyakwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela, abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlimi, kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshato. Nxa-ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Mm-hmm. Ye, khonapho-ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuda.
Baba uDube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israel close to 2 years ngila, mina ngibona ngathi amasiko ethu, abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israel besenza amasiko abo. Baba uDube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekule ndlelele bekucela izulu, bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le mikhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engingayitsho baba uDube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyitshoyo mina, isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abo ayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu, ngoba ngibona ngathi yikho lapho esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo, noma sisithi uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwesi kunje lapha e-Israyeli bale dlozi okuthiwa nguMoshe abadlali ngalo.
Mm.
Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe isizini yokulima iphelile, baba uDube, bayaqala ukuthi kuyavunwa. Balamasiko abawenzayo, kuyathathwa ukudla, kuyayenziwa amasiko abo. Njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini kuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu sonsiyana thina esasisenza, yiso abasenzayo la, kodwa thina asisasenzi.
Mm-hmm.
Thina abantu abalethe iBhayibhile e-Afrika basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintwembi, ma ukholelwe emadlozeni yintwembi. Kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale, bona basakholwa emadlozini abo.
Siyakuzwa khona bothi siphisa umfundisi. Mfundisi, uyazizwela lapha sibili Mabhebhe, ngani uyajinga sibili?
Ha, hayi uMabhebhe ulelungelo njengomuntu futhi ukholo lwakhe akula muntu ongalutshalenja. Engingakutsho dube yikuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kwidemokrasi. I-democracy ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona. So mina ngingakutsho ukuthi laba ababona amadlozi esebenza eyu amela khonza kabakhonze wona. Kodwa bakhonzekhetha ukukhetha uNkulunkulu belalela izwi eBhayibhelini kabakhonze lona. Ngeqiniso ngoba iBhayibheli ithi uNkulunkulu ungumoya, labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uApostle Midian Dube, yena okhona ngale ke eJohannesburg, njalo lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, ingcweti kwezamasiko esintu, ukhona ngale eTel Aviv eIsrael. Wolivalelisayo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangele zinyezi ziyo wagcina masiko wawo. Kangele amanyama bayawagcina masiko wawo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengelichiya lo ntungameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo la amahlebezulu abukileyo lalaleliyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngitheke sikhumbuzane ngelizwi esilithola encwadini kaJona esetestamenteni elidala indima yokuqala siya kwesine. Kodwa abalesikhathi bangayibala yonke nje le ndaba ngoba indaba ekhwabithekayo ekhuluma ngoJona indodana ka-Amithayi ethunywa nguNkulunkulu ukubana ayetshumayela ilizwi eninize. Ngobana ubuzwe eninize sase bufikile ebusweni bukaNkulunkulu. UJona ke yena kuthiwa wasuka lapho wehlela waya eJopha wabamba umkhumbi athi oya owawusiya eNinive lapho wayethunywe khona waqonda eTarshishi. Inkulumo yethu ke namhlanje ithi banengi abantu okumele benze izinto abazizwayo bezitshelwa nguNkulunkulu ngumphakathi, kodwa bona babe ngamahlongandlela baphulele izigodo endlebeni bazenzele wentando yabo. Nangu uJona indodana ka-Amithayi ilizwi liyamtshela kuhle lithi kaye eNiniva, ngobana eNiniva kwabonakele kwakunezinto ezazifuna yena Jona ukubana ebatshela labo bantu ukuthi balungise izindlela zabo. UJona nangu uqonda eTarshishi. Sizwa-ke kuthiwa phakathi kohambo lwakhe esiya khona eTarshishi yakhe kwafika inkalakatha yesiphepho elwandle, kwangathi isikepe sizadabuka phakathi lalaba ayihamba labo bacile olwandle. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, banengi abantu abafaka abanye abantu enkathazweni ngezinto ongabalanga babe phakathi kwayo. UJona wawumela ayeNiniva yena wayeTarshishi. Baningi abantu abathiya indlela eyiyo efunwa uNkulunkulu baqonde le indlela ethandwa zinhliziyo zabo. Umkhumbi wapho sewadabuka phakathi kwaba bekuhamba laye uJona bathatha impahla balahlela elwandle bethi mhlawumbe bazancedakala umkhumbi ube lula ungazowacwila. Izikhathi eziningi-ke baningi abantu abathi bangena enkingeni iminwe yabo ikhombe abanye abantu bangazikhangeli bona ukuthi bayini. UJona kuthi wafiqakala elele esifake abantu engozini enkulu kakhulu balahla impahla eligugu edulayo, kanti indaba yokuzunguzeka komkhumbi ngoJona imuli yakho iyazunguzeka engxenxa yakho. Uyakwazi lapho kumele uye khona wena ubangela abantu inkathazo. UJona wayelele baze bamvusa bathi katoni walala, awubona ukuthi siyanyamalala siyaphela laphana lathi
bazalwane benkosi ethandekileyo sifaka abantu enkingeni ngokungalandeli iziqondo omele sizenze iintliziyo zethu kazikho eninimva labo umele selungisa khona okonakeleyo siqondise okugobileyo iintliziyo zethu setharashishi etharashishi labo esicalukule njabulo khona esicalukule zinto ezinhle esicabanga ukuthi singacatsha khona soze basibone kodwa unkulunkulu uyakulandela ungaze uye ngapho uyakubona lapho khona ungaze ubone usiba nezimbungumbungu leziphepha empilweni yakho vuka ukhangele engxenye uyihambe lwetharashishi wena umele uye emini zihlobo zenkosi ezithandekileyo inkosi ekuthula isilondoloze isivule amehlo singafaki abantu enkingeni ngokwenza kwethu sivuke ebuthongweni wagcine sithi jona yini engibangela lokhu ngibambeni lingiphosele elwandle lapha aginywa khona inhlanzi yami khafula eniniva vuka ebuthongweni bakuphosele elwandle unkulunkulu uyakugama uyethola ukuthula elinye inkosi ekuthula ibelathi sonke isigcino kusela manje kubona phakade
akuyiphethe mfundisi
akhuleke uNkulunkulu olungileyo siyacela siyaloyisa siyafisa usithe ngithe indlela umele sihambe ngayo singayi eTharishishi siye eminisa ngoba nasilo msebenzi ngamunye ngamunye umele siwenzele imuli zethu siwenzele umphakathi wethu ngokubahambela eminiva nxa kulobubi siye buqondisa lobo bubi siholwa umoya oyingcwele amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga nkomo lababukeli labalaleli inkosi ekuthula ilondolo isigcino sonkozobongaphakathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Makadunyiswe uJesu ingoma kaLorraine Maplanka isiqhubela uhlelo lwethu kodwa singakehlungani ngesikhangele inhloko zendaba. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane uCyclone Idai esigabeni seManicaland.
selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ebuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.